Vashandi ava vanosvika makumi maviri nevasere pamwe nemhuri dzavo vakadzingwa mudzimba dzepamugodhi wepaOld Nick Mine nemusi wechitatu svondo rapera vachinzi havachafanirwa kuramba vachigara mudzimba idzi sezvo vasingachashande pamugodhi uyu. Asi vamwe vevashandi ava vaudza Studio 7 kuti hapana kwavangaenda nekuti havasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira kwemakore akawanda vasati vasiya basa. Mumwe wevanhu ava vasainozi Arieri vanoti vakashandira kambani yeOld Nick Mine kwemakore anopfuura makumi matatu asi kusvika nanhasi havasati vawana mari yavo.
Ndine 34 years ndichishanda panapa, saka ndakatini ndasvisa 65 years zvokuritaya zvekuti munhu achakwanisi kushanda, ndopandakamiswa basa. Oya, ndinamiswa basa kudaro chindipaika mari ndiyevane kuenda kumusha, hapana chiri kubuda. Nokudaro vakabata zve mari yangu 25% kwe 3 years. Service handina kumbopiwa kana senti. Ndo zvakaita kuti ndive ndiri pano ndichirambirira ndiri panapa.
Vaarieri vanotiwo vakabhadharira imba yavaigara kwemakore akawanda, saka vaone zvakakodzera kuti vadzingwe mumba umu.
Dzimba dzamuri kuona dzakadai idzi ndakapinda 1981 ndichibhadhara $9.75 asi ndichivabvunza kudaro kuti orit ini ndaibhadhara rent $9.75 inini makuti ndichienda ini toda kuisa mushandi ko inini ndakapedza kubhadhara mari yacho muchiti haichabhadhara yakugara mahara inozogarwa nani? Handiti kana chinhu chapedza kubhadharwa chinogarwa nemunhu akabhadhara. Ndosaka maona inini riri panapa.
Amai Mabel Chipazera vane murume wavo ange achishanda paOld Nick Mine uye ivo pachavo vaiitawo basa remumba vachishandira mumwe wevakuru vakuru vepamugodhi uyu. Vanoti kudzingwa kwavo kwakasiya midziyo yavo yapunzika uye kwave kuita kuti vana vavo vatadze kuenda kuchikoro.
Vana vechikoro ndovaka vari kunyanya kuafektwa kunyanya. Ndine hwana ari kubreak barracks asi kuenda kuchikoro, kwaita umwe ari pamahachula ECD nemwana wangu mumusikana ane mwana ne 3 months dachiroranaipanzi akaenda akatorwa namateti wake nezuro kuenda kunopenda nekuti mhepo yanga yanyanya sezvozvo rain season zvinhu zvakanayiwa zvitupa zvese, saka taafektwa kunyanya. Gavhumendi ngaipindire kunyanya itione patachimiro chataainacho achaiti.
Amai Grace Mavhangira avo vane mwana wavo ange achishanda pamugodhi uyu achivachengeta ivo pamwe nevamwe vana vavo vatsinhirawo kuti kudzingwa mudzimba uku kwavaunzira matambudziko uye vave kutyira utano hwavo sezvo vasingakwanisi kuwana mvura yakachena yakakwana yekushandisa zuva nezuva. Tendai ndomumwe mwana waamai Mavhangira uye ari kuita form 4 pane chimwe chikoro muBulawayo. Tendai anoti ave kutadza kugadzirira bvunzo dzake zvakanaka mushure mekudzingwa mumba uku.
Inini handichakwanisa kuti ndinyatsoverenga zvakanaka nekuti ndiri panze panenge pane mhepo mvura iri kunaya. Kuti ndiverenge mabhuku ari kunayiwa ari kunyorova, saka kuverenga kwazvina kunenge kusiri nete. Kuchikoro ndiri kuenda hangu asi dambudziko rinenge riri panapa pakuverenga.
Old Nick Mine mugodhi wegoridhe waiva pasi pekambani yeFalcon Gold. Pakupera kwegore ra2015 kambani yakazivisa kuti yave yave kuvhara mugodhi uyu nekuda kwekuti goridhe range rave kutengwa nemari shoma pamusika wepasi rose. Izvi zvakasiya vashandi vanosvika mazana matatu vatarisana nekurasikirwa nemabasa. Vanoziva zviri kuitika vanoti pane imwe kambani yakazouya ikati ichazoramba ichiita basa pamugodhi uyu, asi vakuru vakuru vekambani iyi vakati vaizotora vashandi vanenge vabvuma kuti vaisazopiwa mari yavo yavaifanirwa kupiwa nekambani yeFalcon Gold. Mumwe wevashandi vaMaximilian Taruinga vati zvavanoda ndechekuti vapiwe mari yavo kuti vagokwanisa kuenderera mberi neupenyu hwavo.
Suppose kuti vatipe mari ye3 years fomusaboti ma6000 3 years nebasa rangu randaishanene nawazilita underground.
Pari zvino nyaya yevashandi veOld Nick Mine iri mudare reHigh Court uko magweta evashandi ava ari kurwisa kuti vashandi ava vasadzingwe mudzimba vasati vapiwa mugove wavo wakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vakuru veOld Nick Mine kana kumagweta evashandi ava. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishala.